Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Sagara zvakare manero anhasi uri musi wechina kumiguru 14, 2021. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichitepfenyura ndiri kumba senzira yekuzvidzivirira kuchirwere cheCOVID-19 ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vagari vekumashonaland east vanotambira nemufaro kuvhurwa zviri pamutemo kwesekitari inogadzira zvokudya zvinobva mumichero nezvirimwa.
Vanhu vese chandaona semutauriri wemovement for democratic change ndechekuti vanhu vese mumasvingo mumarizevha vari kutaura kuti yes, machallenges tinawo, yes, ZANU-PF inotyizira vanhu, asi isu semapurisa, isu sematicha, isu sevagari vemuno mumasvingo tiri kuti mukomana ngaapinde, nekuti kupinda kwake ndo kupinda kwedu, ndo mashoko ari kutaura nevanhu.
Mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaGift Ostalos Siziva kutaura pamusoro pemisangano yavari kuita mudunhu remasvingo. ZANU-PF neMDC Alliance dzotsatsurana pamusoro pemhirizhonga yatanga kusimudza musoro pamberi pesarudzo dza2023. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vayambira varimi kuti vasashandise zvisizvo mbeu nefotereza zvavanopiwa pasi pechirongwa chekubatsira varimi cheNational Enhanced Agriculture Productivity Scheme, vachiti hurumende yavo haizombozeza kutora matano kune vanenge vaita zvehuori. VaMnangagwa vataura mashoko aya vachivhura zviri pamutemo fekitari yekugadzira zvekudya zvinobva mumichero nemiriwo yemutoko Royal Fruit and Vegetable Processing Hub pamwe nebhanga richakweretesa vechidiki mari reEmpower Bank Limited Youth Business Starter Pack kwamutoko. Fekitari yemutoko Royal Fruit and Vegetable Processing Hub, iyo inonzi ichange ichigaya matomati pamwe nekusvina mango, inonzi yakaumbwa nebazi revechidiki richitsigirwa nemari yakabva kubhanga reAfrican Development Bank AFDB, sangano reInternational Labour Organization richiona nezvechirongwa ichi. Mutoko Royal Fruit and Vegetable Processing Hub yakatanga kushanda muna 2019 ichitenga michero nemiriwo zvaizoisa mumapakiti nekuchengetedza zvichizotengeswa mberi. Mumiriri weUzumba muParamende vasimba neutamudarikwa vanoti vanotambira nemufaro chirongwa ichi sezvo varimi vemudunhu ravo vava nepedyo pekutengesera zvirimwa zvavo uye chichawanisawo mabasa vechidiki nemadzimai vakawanda vemunharaunda. Tarisawo panyaya yemabasa, panga tarisirwo here kuti panga rerutsa ndima panyaya yekuti vagari vachiwanawo mabasa?
Hapasi sina, shishiri
shoko la munga po kuvarimi.
Chirongo chaitwa izi cha kumbona kuti kuvarimi chijitsvaga matomato achipa guru paheta mavarayiti zaya anopura 140-150 tani paheta unozviva kuti aiwaka tamtambara kedi Second Republic yachipinda Vision 2020.
Tadzwawo mutungamiri wenyika vachiyambira varimi vanonzi vari kutengesa mbeu nefoteriza zvavanenge vapiwa. Zvii zvamungataura?
Kana vapuwa chikwereti nehurumende chekutanga chavanoda kuzvadza nekuti wabatsirwa wapuwa chikwereti pasina chapinda chibatiso. Wapuwa chikwereti nekuti hurumende inovimba newe. Waona slide yacho, waona mbeu dzacho, waakunotengesa. Nyika haina kwainoenda nekuti iwe unenge wapuwa chikwereti kuti urimire nyika vana vezimbabwe vacho vachiguta kwete zimbabwe chete chiri muorganization akafanana nana sadak saka unhupo hwakadaro ihwohwo hwehwarambwa kunzi aiwa hatihude.
Avanga vari mumiriri weuzumba muparamende vasimba neuta mudarikwa vachitaura nestudio 7 vari parunhare kuuzumba. MDC Alliance inoti misangano yayo yakafamba zvakanaka nezuro kubhikita East, bhikita West nekuzaka mudunhu remasvingo. Mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaGift Ostalo Siziva vanoti chikuru chavari kuudza vatsigiri vavo ndechekuti varambe vakatarisana nebasa rinofanirwa kuitwa zvisina mhirizhonga mukati. Vasiziva vati bato ravo richaramba richitaura nevanhu richivazivisa zvirongwa zvaro vachiti bato ravo harisi kuzopinzwa munyaya dzekurwisana. Ngatinzwei hurukuro yavaita naTanonoka Hwande weStudio 7.
Munhu vese chandaona semutauriri weMovement for Democratic Change ndakamirira mutauriri wedu vaadvocate Mahere ndechekuti vanhu vese mumasvingo mumarizevha vari kutaura kuti yes machallenges tinawo, yes ZANUPF inotyizira vanhu, asi isu semapurisa, isu sematicha, isu sevagari vemuno mumasvingo tiri kuti mukomana ngaapinde, nekuti kupinda kwake ndokupinda kwedu. Ndo mashoko ari kutaura nevanhu.
Pane zvamuri kuronga here kuti misangano yenyu irambe ichibudirira?
ZANU PF maitira ndeyekuti inoshandisa mhirizhonga against our leadership and our people. Isu seMovement for Democratic Change toramba takamira panyaya runyararo tichiudza vatsigiri vedu kuti vanhu ngavasaita mhirizhonga mumamisha, nekuti ZANU iri kuda kupusha isusu vebato reMDC kuti tiite zveviolence. Asi taudza vanhu vedu kuti munhu wese, hakuna munhu anofanira kuita violence, but tinofanira kuramba vanhu vedu vari vigilant and committed kuti tiende mberi.
Munofungei nekuedza kuvhiringwa kuri kuonekwa mune dzimwe nzvimbo dzamuri kuenda?
Isu tiri kuenda mberi nemapurogiramu edu, nekuti gore rino takaita wirirano, takaita sunga wirirano sevanhu veMovement for Democratic Change kuti nguva ino ndeyekubatanidza munhu wese, mavenda, madriver, makondakta, mastudents, maticha, mapurisa, masoja, munhu wese paite gungano panyaya yekuti pari kudiwa shandiko munyika muno. Hazvina basa kuti tiri kutungamirwa nani, asi vanhu veZimbabwe vese vari kutaura kuti patinoita gungano rese tinofanira kuti isu sezvizvarwa zveZimbabwe titaure, tiwirirane kuti mukomana ngaapinde, because iro nodonzo ratiri kufamba naro sevanhu vemuZimbabwe.
Bato renyu richaita sei nenyaya dziri kuramba dzichiitika idzi?
Isu seMovement for Democratic Change basa redu nderekufambisa shoko, asi munyika muno vanhu vese vaita sungawirirano panyaya yekuti panofanira kuitika shanduko munyika muno, because vanhu vari kurarama netsaoni. Vanhu havasi kuwana mari yekubhadhara zvikoro, vanhu havasi kuwana mushonga kuzvipatara, vanhu havasi kuwana minda yekuti varime. ZANUPF iri kutora land, iri kutora vanhu minda. ZANUPF iri kunyima vanhu pekugara. ZANUPF iri kurwa vanhu salari, haina basa. Vanhu havachawani mapensheni, asina basa munyika muno. Asi isu seMovement for Democratic Change tiri kubatana nemunhu wese weZimbabwe kuti paite shanduko munyika muno.
Ava vanga vari mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaGift Ostalo Siziva vachitaura vari parunhare kumasvingo naTanonoka Hwande weStudio 7. Vakafanobata chigaro chemurongi wemisangano muZANU PF vaPatrick Chinamasa vakaudza vatori venhauma rimwe zuro kuti bato ravo harinei nekurwisana kunoitika pamisangano yeMDC Alliance, vachiti kurwisana uku kuri kukonzerwa nevanhu vanotsigira vanhu vakasiyana mubato reMDC Alliance. reHarare iri kutsvaga nyanzvi munyaya dzezvicherwa kuti dzibatsire pakuvhara makomba ari kusiyiwa nemakambani ari kuchera ivhu rekugadzira migwagwa mumusha weWarren Park. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Danho rekanzuru iri rinotevera zvichemo zvevagari vemumusha weWarren Park zvekuti kanzuru pachayo ichishanda nemamwe makambani vari kuchera ivhu vachisiya makomba akadzika izvo zvave kuisa upenyu hwevagari munjodzi. Mumwe mugari anogara pedyo nepari kucherwa ivhu iri kana kuti gravel asina kuda kudomwa nezita rake anotiwo vakuvana neguruva rinobva panocherwa ivhu iri.
Anoya nacheno kurwanzikonyora tsamba kuti ndanga ndiri panozvo ndaenda matv nemaredio tanzwa kutambudzika ndichingogadzirisa because anenge achipindirwa nedust mui mukati muyemuya.
Izvi zvatsigirwa nemumiriri weWarren Park muNational Assembly vaShakespeare Hamauswa veMDC Alliance avo vati kanzuru pamwe nemakambani ainoshanda nawo iri kungochera ivhu pasina urongwa hwekugadzirisa nzvimbo idzi.
Vari kusiya makomba ichokwadi, mamwe acho anogona kutotyisa kuti vanhu vanogona kufiramo, anogona kuzoita mvura inotanga kuzongeyakuberekera zvinhu zvakaita sana mosquito nezvimwe zvakadaro, uye pavanochera vanosekesa ivhu rinozotakurwa kana mhepo yauya poita dutu rinonoisa guruva mudzimba dzevanhu vari kuWarren Park.
Asi mutauriri wekanzuru yeHarare vaMichael Chideme vaudza Studio 7 kuti vari kugadzirisa dambudziko iri.
Tiri kutsvaga vatinotipa chirungu mining consultant auye atibatsire kuti makomba ariko akacherwa tingamadzosera sei kuti nzvimbo idzokere zvayakanga yakaita. Atinotipa chirungu land reclamation. So nekuti kwese kuchacherwa mangwana kukuenda kumberi kunge kuchizoti munhu wese anenge achipinda ipapo achiita land reclamation kuti nzvimbo idzokere payakanga iri, uyezve tisakonzerese pollution iyo inova iri kuchemedza vagari vemuWarren Park.
Asi vaHamauswa vaudza Studio 7 kuti zviri kuda kuitwa nekanzuru ndizvo zvaingadai yakaita pasati patanga kucherwa ivhu iri muWarren Park.
Vari kuita zvinhu zvavakanga vachifanira kunge vakaita pakutanga. Pekutanga vekanzuru vaifanira kuita inonzi environmental impact assessment. Environmental impact assessment ndo inoitwa vanhu vachipachitariswa neivavo nenyanzvi dzavanoreva idzodzo zvichiongorora kuti zvino pamakuda kuchera imi muchange muchikanganisa environment, muchange muchikanganisa nharaunda, muchakonzera kuti pange paine makomba, muchagadzirisa sei makomba iwayo, muchamavhara sei, muchaita sei ko padust richange richisumuka richinokanganisa utano hwevanhu.
Kanzura wenzvimbo iyi vatichaona metu vaudza Studio 7 kuti dambudziko iri rave nenguva yakareba uye vakatomboedza kurigadzirisa, asi izvi zvakatora nguva yakareba nekuda kwedambudziko rekudzingwa kana kumiswa mabasa kuri kuitwa vakuru vakuru mukanzuru yeHarare.
The other issue yanga iripo ndeyekuti ndakanga proposa back then kuti kota diri isusu kuti madams ese tikandoadhambira mupi imomo, and I was advised kuti haibvume izvozvo. Saka proper landfill inofanirwa kuitwa panhu ipapo yakataurwa kuti inofanirwa kunge iri prescribed nechi neema.
VaHamauswa vaudza Studio 7 kuti vagari vemuWarren Park vari kushushikana zvikuru nezviri kuitika mumusha wavo, uye vari mushishi rekunyora gwaro rezvichemo zvekuendesa kuparamende kuti komiti inoona nezvezviwanikwa nenharaunda iongorore zviri kuitika muWarren Park. Mutauriri weema Amai Amukela Sidange vaudza Studio 7 kuti nyaya yekuWarren Park yave nenguva yakareba uye vakatotaura nekanzuru yeHarare pamusoro payo, uyewo kanzuru iyi yave neurongwa hwekuti ichaigadzirisa sei. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vatatu vakafa nechirwere checovid-19 munyika yose, uye vamwe vanhu makumi mapfumbamwe nevaviri kana kuti 92 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvina zvine 506 ane makumi mana nevasere kana kuti 4648, ukuwo vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 kubva zvachatanga vava zviuru zana nemakumi matatu nezviviri nezana nevasere kana kuti 132,108. Kusvika pakupera kwezuva nezuro, vanhu vakanga vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere checovid-19 vakanga vava mamirioni matatu ane zviuru zana nemakumi mapfumbamwe nechimwe nemazana maviri ane makumi masere nevatanhatu kana kuti 3,191,276. Vanhu vabaiwa nhomba dzose mbiri vave mamirioni maviri ane mazana mana nemakumi mana ezviuru nemazana matanhatu nemakumi matatu nevatanhatu kana kuti 2,440,636. Uwandu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana muongororo dzaitwa nhasi. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yecovid-19 vanhu mamirioni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa emuNorway anoti murume ane makore makumi matatu nemanomwe ekuberekwa ari kupomerwa mhosva yekuuraya vanhu vashanu achishandisa uta nemuseve uye imwe mhosva yekukuwadza vanhu vaviri nezuro muguta reKongsberg. Madzimai mana nemurume mumwe chete ndo vakafa muchiitiko ichi. Kurwiswa kwevanhu ava nemiseve kwakaitika muguta iri iro rine vanhu vanogara muguta iri zviuru makumi maviri nezvitanhatu uye riri makiromita makumi manomwe kubva muguta guru reOslo. Uwandu hwevanhu vari kuda rubatsiro kekutanga muAmerica hwakadzikira svondo rapera kubva zvatanga dambudziko rechirwere cheCovid-19 gore nemwedzi mitanhatu yapfuura. Izvi zvaburiswa nebazi rezvevashandi nhasi richiti vanhu vasina mabasa vanosvika zviuru mazana maviri nemakumi mapfumbamwe nezvitatu vakanyorera kupiwa rubatsiro. Uwandu hwakadzika nezvikamu makumi matatu nezvitanhatu kubva muzana pachienzaniswa neuwandu hwakaongororwa zvakare svondo rapera. Bato reMDC Alliance rinoti vatsigiri veZANU PF vachitsigirwa nemapurisa nemauto vari kuenderera mberi vachishungurudza nhengo dzebato ravo kudunhu remasvingo uko mutungamiri webato iri vaNelson Chamisa vari kusangana nevanhu masabhuku nevamwe. Asi ZANU PF inoti MDC yanyangira yaona nekuti iri kuda kusvibisa zita renyika pachauya nemuvhuro nhumwa United Nations Dr. Doan kuzoongorora matambudziko akatarisana nenyika panyaya yezvirango. Mukuziya nyaya yemhirizhonga iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata gweta vatinomuda Ishe Chinyoka vanova nhengo yeZANU PF uye vachimbomirira mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa pamwe nameya weHarare akambomiswa basa uye vari nhengo yeMDC Alliance vaJacob Mafume. Totanga nekunzwa kubva kuna vaMafume.
Tiri kuona chisioneko midziwebwe, tiri kuona kugeda-geda kwemeno, kubvunda-bvunda kuri kuita vanhu veZANU PF nekungofamba kuri kuita mwanakomana anonziwo President Nelson Chamisa. Vangoti vafambe vainde kumasvingo, tasangana nevanhu vakavamirira vakaisa mota murodhi matombo, vakaputsa mota, vakatema vanhu vachi vane chinangwa chokupedza upenyu hwavaChamisa. Vanhu ivava vanga vakaunganidzwa kwakasiyana-siyana. Chinangwa chavo ndechekutema-tema mota imhanye, ikudubuke, itsve, vaite sei vachitarisira kuti vange vachipedza upenyu waPresident Nelson Chamisa. Tiri kutishamisa ndechekuti tanga tafunga kuti nyaya yemhirizhonga iyi yasara sure. Mazuva ano ekorona vanhu vanga vachirambidzwa kuita mademo, vanga vachirambidzwa kuungana, asi taona vanhu vachiungana nemota dzakasiyana-siyana. Tiri kutishamisa mapurisa anenge aripo asi hapana chavanenge vachiita.
Vachinyoka pindurai tinzwa.
Gore riya pakamboti kune United Nations General Assembly paya panoenda mapurezidendi kuNew York kunotaura, mota idzodzi idzodzi dziri kutaudza kuti dzakatemwa zviro riya, dzakaipai dzatemwa kumaroni dzakai kuno munhu wanga achida kudzika Chamisa kubva mumota. Takonesewa zvimavhidhiyo vachida kusengana vachida kubudisana mumota kudini kudini kwavanga vachida kuuraya Chamisa. Same time iyoyo yeUN General Assembly gore rino vhiki yapera iyi kwakai kune muzvare unoshandisa United Nations uri kuvuya muno kuvona kuti masanctions ari kuuraya nyika zvakadini vari kutsvaka chinhu chokuti ava mai vanosvika muno muzimbabwe vamuvudze kuti chii chaitika vamuvudze kuti kuno kuzimbabwe kunoku kwakaita chamisangoda kurawa vhiki ino chai chaiyo nokuti vanhu vanobva kuzhe kwenyika havazivi vanhu vakazvigamuchira vofunga kuti mai wee kuzimbabwe kwakaita
vamafume pindiraitinzwa
chinondishamisa ndechekuti vachinyoka vari kuramba mazano abvumwa navachinamasa kana vachinyoka vachiti vanhu vanga vakabata maplakads vaya havasi vezano ngavataure iko zvino kuti ivo vanhu vekumasvingo vanga vachimanyamanya vachiti tiri kuitira basa musangano wedu vari kurambwa nezano pf yacho vachinamasa anova iye bhosi wavachinyoka abvuma kuti aiwa avo vanhu vedu
ndovechinyokaaiaiziva kuti unoda kuiiuchitaura mafume toda kutaura zvinhu zvakasiyana wataura kutive kune vanhu vanga vari kunzvimbo dzakasiyana siyana handiti
muri kuvaramba here vanhu nai vazulu ndokumbirawo kuti ndipedze kutaura
vemasanctions vanhu vemaplakadzi vemasanctions veviolence
ndati vazanu vazanu here vanhu vanga vakamira ivavo
vachinyoka siyai vapindure
nokuti kana motanga kuramba vanhu vabvumwa nevanhu vese vanhu vanga vachionekwa vakabata matombo vakabata matanda vachidzingirira vachidhiraivha mota vachitaura vega nemuromo wavo kuti isusu tiri vezano tanga tichidzingirira uyu tanga tichitema takadai vanhu vanozikamwa chero pamaindaneti mapikcha avo aripo vapfana vezikosi
petai chirongwa chedu vachinyoka
statement dzaanotaura dzachona unotaura kupani nezvona vanhu vezanu p f muchaona kuti munorapwa nevatungamiriri wenyu chinyoka mutungamiriri wei chinyoka uri muvillage mutungamiriri wei asi nokuti unenge achiimba achidero zvinoita sokuti chi uri kutaura zvinhu zvine musoro vhidhiyo haine kutsvaka vakomana vanobuda pavhidhiyo vachiti tisaputa moto vhidhiyo yakadero haimbonei but vana vanotwista mastatement ndo zvavanogona ndo chishasha chavo chokutwista mastatement kuti zvinhu sekutiko pane zvinoitika iko zvinozhira inobva Harare kusvika Bhaibheri chikuno yakunaka yava nemore than 250 kilometers dzetara yairevhwa najona moyo nedere rangwena kuti masvingo nekapeti vaishangani mangwana tiri kuivhura
vanga vari gweta uye vari nhengo yezano p f vatinongoda ishe chinyoka manzwa zvakare kubva kuna meya weHarare vakambomiswa basa vari nhengo yeMDC Alliance vaJacob Mafume. Vaviri ava vanga vari parunhare muHarare muhurukuro yanga ichikokerwa naBlessing Zulu weStudio 7. Hurumende yokurudzirwa kuti iumbe homwe yekubatsira vanenge vabatwa nechirwere chegomarara chero ripi zvaro. Vamwe vakarwara negomarara repazamu vachiti izvi zvinogona kudzikisa uwandu hwevanhu vanofa nekuda kwechirwere ichi. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Ndakangomuka makuseni munatso unyatso wakangopinda mukati ndobva ndangofunduka then ndakabva ndatoti has made he brow or something ndobva ndaenda kwadoctor doctor akati no this could be something else ndobva ndaenda kuna oncologist ndobva ndaitwa matests ndobva vaona kuti mami nelump ranga rafragmented kuita kuti mapiece kwakubva ndaitwa inonzi biopsy ndobva vaona kuti ndanga ndine cancer zveshuwa yakabva yaprove tengeri stage 2b
ava ndimo zvarefu ngai munyeza vane makore makumi mana nemasere ekuberekwa avo vakabatwa gomarara remazamu muna kurume wa2017 muzvare munyeza vanoti gomarara remazamu chirwere chinotyisa zvikuru uye mishonga nekurapwa uku kunodhura zvakanyanya zvekuti zvakakosha kuti hurumende ibatsire vanobatwa nechirwere ichi sezvo vamwe vachirasikirwa neupenyu nekushaya mishonga pamwe nekurapwa.
Mishonga iri kudhura and haitangike mishonga yekimo haitangiki radiotherapy chaiyo chaiyo kuti uitwe for 6 weeks every day unoneed almost about $2,000 saka kana uri munhu wekuti hautorina mari uri kubvawo kusina kana senti hautokwanisa kuzviita.
Muzvare munyeza vanokurudzirawo kuti zvipatara zvinorapa gomarara munyika zviwande uyewo zvive nemishina nemishonga.
Ndechekuti dei hurumende yakwanisawo kuwana mishonga inokwanisa kuti vanhu vabatsirike matii mana enyika, nekuti vanhu vasabve kwavanenge vari, kana tari kubva kwamutoko, ari kubva kubulira mangwe, ari kubva kupi ouya kuno kuHarare, nekuti mahospital mashoma ende unonzwa kuti dzimweni dzenguva mushini unongori muno muHarare. Saka vanhu vese vakuuya manje kunogara kugarira mushini mumwe chete weradiotherapy muHarare. Mishini dei yawanda mumahospital akati wandei, so that munhu wese anowana access ari kwaari ikoko, vamwe ari kushaya mari dzemabhazi.
Izvi zvakatsinirwawo namai Rumbidzai Kanhukamwe, avo vakarwarawo negomarara rezamu iro rakabatwa rava pachikamu chetatu kana kuti stage 3. Amai Kanhukamwe vanoti kurapwa gomarara kunoda mari yakawandisa.
Saka mushonga wacho unonetsa kuwana one nekuda kwemari. Nokuti ndoda kupa muenzaniso wekuti session yechemotherapy iri one inogona kuita between 2000 to 3000 US dollars. Iri one. Asi pamwe pacho unogona kunzi iwewe uri kuita ma sessions 18, uri kuita ma sessions 24, uri kuita ma sessions 8, depending nekuti une type ipi ye cancer uyezve cancer yako yafamba zvakadini.
Amai Kanhukamwe vanoti ishuviro yavo kuti kuumbwe homwe ye cancer fund nehurumende inobatsira vanenge vabatwa nechirwere ichi sezvinongoitwawo kuchirwere cheHIV and AIDS.
Zvinoda kukurudzira senyika kune vanotitungamirira kuti kana zvichikwanisika ngavave vanointrodusa yatingati isusu cancer levy, kuti ibatsire avo vanenge vabatwa nechirwere checancer. Sekuvapo kunongovapo AIDS levy, ngativewo necancer levy.
Mutauriri weCancer Association of Zimbabwe Valavmo Makurirofa vanoti vari kuita dzidziso kune veruzhinji senzira yekuderedza mikana yekubatwa nechirwere ichi uye kuti chikwanise kuvhenekwa chisati chapararira. Vamakurirofa vatiwo veruzhinji vanofanirwa kuziya kuti gomarara remazamu rinobata zvese vanhurume nevanhukadzi.
Vanhu vose vane mukana wokuita gomarara, kunyange varume kunyange vakadzi. Saka zvakakoshawo kuti varume navakadzi vese vaongororwe gomarara iri.
Mumagwaro atakatumirwa nemukuru weCancer Registry vaEric Chokunonga anoratidza kuti gomarara remazamu igomarara retatu rinonyanya kubata vanhu munyika, rekutanga riri gomarara rechibereko, repiri riri prostate cancer. Cancer Registry inotiwo vanhu vanosvika 600 vanobatwa negomarara remazamu pagore rega rega, uyewo kuti gore negore uwandu hwevari kubatwa nechirwere ichi huri kuramba huchikwirira. Mutevedzeri wegurukota rezveutano vaJohn Mangwiro vakaudza Studio 7 kuti mwedzi uno ndewekuyeuchidza munhu wese nezvegomarara remazamu. VaMangwiro vanotiwo gomarara iri rikabatwa richatanga chirwere chinorapika, vakakurudzira kuti vanhu vadzidzisane nezvegomarara remazamu.
Gomarara iri kazhinji rikabatwa richitanga rinogona kutorapika sekuti munhu anozviraramira upenyu.
VaMangwiro vatiwo donzvo guru rehurumende nderekugadzira mishonga yekurapa gomarara munyika senzira yekuderedza mitengo yemishonga. Mwedzi waGumiguru, mwedzi unocherechedzwa chirwere chegomarara remazamu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Muchirongwa cheWomen's Round Table na8pm tiri kutarisa zviri kuitwa nevanhukadzi munyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivei nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.